vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano ravo Redis Elbert Amalgamated Community Trust kana kuti DACT nhasi vanorarama neurema ava vati mamiriro eupfumi hwenyika ari kuita kuti vanongesweswe nemuromo kupfuura vamwe vanhu munyika. Mutungamiriri weDACT vaHenry Chivhanga vati nekudaro izvi zvaita kuti varonge ratidziro mudhorobha remasvingo mangwana senzira yekusvitsa zvinyuto zvavo kuhurumende.
Isu mangwana zviro kwazvo tichafamba kubva paCroco Motors muno umasvingo kusvika paCivic Center. Tine nyaya dzatoda kuti dzive dzinobuda pachena. Mukatarisa nyika yedu, ikonomi yedu mamiriro ayakaita, zviri kurwadza. Kuda kune tsumo yevakuru yainoti ko pazvinodai pamuti munyoro, ko pamuti wakaoma zvinozodii. Kurwadziwa kunoitwa nevanhu nekuda kweikonomi, kushayikwa kwemari kwemabasa, kuti ukaenda kuzvipatara unoshayiwa mishonga. Izvozvo zviri kubata vanhu vanorarama neurema zvakanyanya. Tiri kuda kutivo vanhu vave vanozvinzwa, kuda vanhu vakanganwa kuti munyika mune vanhu vanorarama neurema.
Vakaremara ava vanoti upenyu huri kuvarwadza zvakasimba panguva iyo hurumende isiri kuvacheuka kuti ivabatsire, sezvo ruzhinji rwavo rusingakwanisi kuita mabasa ekuzviraramisa. Mutevedzeri wemutungamiriri weDACT vaSimeon Mapengo vati mapurisa akatovapa mvumo yekuratidzira uye vanotarisira kuti vanorarama neurema vakawanda vachabatana navo mukuratidzira kwavo.
Machi yedu takaikumbira svondo rakapera paseri iro tikazoibvumirwa nechipiri chesvondo rino iri. Tanga tichiexpecta kuti tinowana vanhu vakawanda tichikumbirawo nyange kunana Henry Mareu kuti vauye.
Imwe nhengo yeDACT yataura pamusangano apa vakabva mugwadi vapomera hurumende mhosva yekusarudza vanhu vakaremara vachisiyiwa muzvirongwa zvekupundutsa upenyu hwevanhu zveupfumi hwenyika, uye vati hurumende haikoshesi kodzero dzavo apo vanosiyiwa vachitakatika nenhamo munyika.
Mukatarisa empowerment yavo yose pane zvavari kuita kubva kuyouth, hakuna kana disability empowerment yokuti tingati vakabvunzwa vanotaura kuti pane vakaremara nhingo vangamisa pavakabatsira kuti asumuke. Chavanogona kuita kutora munhu wakaremara ane zvake zvaagona kuzvisumudzira vochimuisa mberi vomupa zvokungomunyepedzera kuti vachigoti ndio vakamusumudza. Asi yeti our government is the main culprit pakudzvanyirira nekumbunyikidza upenyu hwemunhu wakaremara.
Vanhu ava vanoti vari kuona chituku mumaruzevha umo mavari kushayiswa chikafu sezvo gore rino vanhu vari kutamba chamutava nhava nenzara zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura. Vakaremara vati iwo havasi kucheukwa nemusangano weZANU-PF apa unogovera vanhu chikafu cherubatsiro runopiwa vari kutambura. Vachibvanga vakaenderera mberi vachiti hurumende hainei nekodzero pamwe nezvichemo zevakaremara avo vanosvika mamiriyoni maviri munyika.
Mukatarisa iko zvino tine mahovhets 34,000 patakanzwa, asi vakatopiwa ministry vanavo vanobhadharirwa zvikoro. Asi vana vevanhu vanorama neurema havasi kubhadharirwa zvikoro. Chimwe chinototisiririsa nechokuti nyangwe mai mahofa pavakapiwa hofisi yavo vakakonewa kukwira kumusoro kwayaiva, nemhaka yekuti utano hwavo nekuda kweeji yavo haichavatenderiwo kukwira masteps. Asi hurumende kusaona kuti ngatise lift rokuti vagonondoshandira ikoko, vakagona kuti vachichinjwa ofisi.
Vakaremara ava vati vachasvitsa gwaro renyunyuto kugurukota redunhu remasvingo amaisvai mahofa pamahofisi avo paburombo. Vakaremara vabatana nemasangano akazvimirira oga, mapato ezvematongero enyika anopikisa, pamwe nevamwe vanhu vari kuratidzira mumigwagwa yenyika vachitsumwira utongi hwavo Mugabe neZANU-PF vachivakurudzira kuti vachibva pachigaro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.